Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutembo rakanyatsojeka, haritombo rinakana ingada kutsanangurwa. Purezidenti havakwanisika makurukota anopfuura mashanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo yoshora vamunangagwa nekusatevera bumbiro remutemo pakusarudza nhengo dzedare remakurukota.
Handifungori pane rimwe randati ndatorerwa ba ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kuteera yavachandiudza havasandi vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo.
Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanoti hakuna zvakawanda zvachinja pabasa ravo.
Vazhinji vevarimi vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power kuti vazvokurimisa tichitarisa pamusoro pematrakta kana kuti vari vendima biku vachibetsegwa nemombe.
Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mumashure mubasa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyora bumbiro remutemo nekudoma vanhu gumi vasiri muparamende kuti vave mudare ravo remakurukota. Mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vamunangagwa vanofanira kudoma vanhu vashanu chete vanofanira kunge vasiri nhengo dzedare reparamende sezvinofanirwa kuitwa pamutemo. Vanhu gumi vakadomwa navamunangagwa vasina zvigaro muparamende vanosanganisira vaChris Mutsvangwa, Airmarshal Perez Chiri, Major General Sibusiso Moyo, vaJoshua Malianga nevamwe. Asi vamunangagwa vakazobvisa vanhu vana ndokusara paine vanhu vatanhatu. Izvo zvanzi navamadhuku vachitaura naRay Choto weStudio 7 hazvisi pamutemo.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutembo rakanyatsojeka, haritombo rinakana ingada kutsanangurwa. Purezidenti havakwanisika makurukota anopfuura mashanu anenge asiri.
Tiri kuona zvakare kuti vanenge vaedza kuda kugadzisa nyaya iyi ndobva vabvisa vanhu gumi pamakurukota avakadoma asiri muparamende, asi pari kusara zvakare paine vatanhatu. Chii chiri kuitika?
Kungoramba kuvanhu akanga tachiramba ichingokanganisa zvinotaridza kuti tosvika mashandiro avari kuita haasiri munhu anonyatsoziva zvaari kuita pamutemo chaipo chaipo. Saka zvavari kuda kuita izvo hazvisiriri zvinodiwa nemutemo webumbiro remutemo. Rebumbiro remutemo rinongodawo kuti ana purezidenti vaite vanhu vanogondeka vari onde. Saka kana zvichirambidzwa kuti hauiti maminista anopfuura 5 asiri muparamende, uri kuzosimuka wava kuti ndine chinonzi special advisor, ndine chinonzi consultant, ndine chinonzi personal assistant zvezvayadaro. Izvi inzira yekuda kutiza bumbiro remutemo, uye bumbiro remutemo harikutiziki nenzira yakadaro. Vanenge vakukanganisa vanofanira kunyatsoronga vatende vashande nebumbiro remutemo. Zvinokwanisa kunge zvichikonzerwa nemapindiro avakaita kuti zvakawanda zvisina kuteedzwa mutemo. Saka kana nyika iyeye yauda kuramba ichienderera mberi hazvina kunaka kunyika yedu yese.
Ndokubvunzai mubvunzo wekupedzisira, Professor Maduku. Tiri kuona kuti pane bazi rezvekubudiswa kwemashoko ranga rapiwa kuna vaChris Mutsvangwa ndobva vabviswa sezvo vari munhu asiri nhengo yeparamende. Tingaone here vamunangagwa vachidoma rimwe gurukota zvakare kuti ririmirire bazi rezvekubudiswa kwemashoko?
Pane zvinhu zvinhu zvinokwanisa kuti vaa kudoma kune munhu ari muparamende izvezvo kuti aite Rupota iro zvavaita kupavabvisa vadokora vakaisa vamasina vakaisa uko vakaisa nefunga ndi Petronella kuleba saka vanokwanisa kuzviita izvozvo asi iyo imwe nzira yavanenge vanoda kutarisa ndeye kuti vanokwanisa kuti iyoyo bazi rezveinformation ronzi rabazi remuofisi yapresident ni munhu yaya vanenge vati ndiye special advisor to the president anakisangwara vomboita ivo maminister of information asi vasina zviminista special advisor wa president anodhila nezveinformation.
Professor Lovemo Maduku vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA vanga vachitaura vari parunare muHarare naRachel Towe Studio 7. Zvichakadaro vamunangagwa vagadzwa zviri pamutemo sachancellor weMidland State University kuGweru nhasi. Vamunangagwa vatendwa neyunivhesiti iyi nemabasa avakaita mukuvambwa kwayo uye mukuitsvagira rubatsiro.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Dunhu reMashonaland West mubato reZANU-PF raramba kuteedzera mashoko emutauriri webato vaSimon Kaya Moyo ekuti nhengo dzebato dzimbomira kudzingana kusvika Kongresi yebato yaitwa muna zvita. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuratidzira kwavo kusateerera mashoko ava Moyo, nhengo dzebato iri muchinhoyi dzarambidza vaEfrem Chengeta kuti vatungamire musangano wanhasi vachiti vaziyambe ziyambe vatungamire. Vachengeta vainge vafanogadzwa kuti vabate matomu nevaimbove mukokeri wemusangano vaSevia Kasukwere apo vakambomisa basa iri vaziyambe ziyambe vachivapomera mhosva yekuita zvido zvechimwe chikwata chaitsigira vave mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa cheTeam Lacoste. Vakaya Moyo vakati chisungo cheCentral Committee chemusi 19 mbudzi chekuti nhengo dzainge dzadzingwa muna 2014 dzidzoke mubato chainge chisati chatambirwa neExtraordinary Congress yebato kuti uve mutemo. Vakaya Moyo vakaudza nhengo dzebato ravo kuti dzimbomira kuzvipa zvigaro vachishandisa chisungo cheCentral Committee. Asi nhasi nhengo dzebato iri dzinonzi dzachishidzira vachengeta kuti vadzosere masimba kuna vaziyambe avo vatungamira musangano. Hatina kukwanisa kubata vachengeta sezvo tanga tisinganyatsonzwanana parunhare. Vaziyambe vataura pachikuru vakati havana kuzvidza vaMoyo asi kuti vatevedzera zvavakanzi vaite nebazi guru remusangano pakati pemaCongress reCentral Committee iro rakatura chisungo chekuti vose vakadzingwa mumusangano zvisina tsarukano kubvira muna 2014 vadzokere mumusangano pazvigaro zvavainge vanazvo. Mukuru wevechidiki uyo apinda musangano wanhasi aiva akadzingwa vavengai Musengi vanoti zvaitwa zviri pamutemo sezvo zvaitwa sezvakatarwa neCentral Committee uye vakasarudzwa nevanhu.
Inini ndiri munhu akasarudzwa nevanhu, saka vanhu ndovandidzora vachitevedzera decision yakabva kuCentral Committee because ndodaro guru.
VaMusengi vanoti hapana chikonzero chekumirira Congress sezviri kutaurwa navaMoyo sezvo Congress isingasarudze nhengo dzedunhu.
Congress haigadzi maprovincial members. Saka ndiri kutevedzera decision yakaitwa neCentral Committee. Ndangozvitambira ndobva ndadzoka paposition yandandakaelektwa nevanhu.
Musangano wanasi wapindwa nenengo zaka wanda zainge zaka mudzingwa mumusangano zinosangani silava Christopher Mutangwa, mumiriri wechegutu mudare reparamende vatexta nduna vadzoserwa pachinzvimbo chavo chakare chekuva mubati wehomwe. Mune imwe nyaya vamutsvangwa avo vakambodomwa kuita gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakazunzi vave chipanga mazano muhofisi yavamunangagwa vanoti havasati vataurirwa nezvemashandiro avo.
Handipo kuti pane rimwe randati ndatorerwa ba ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kuteera yavachandiudza havasati vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo asi handifungo kuti nderimwe randati ndatorerwa ba.
Extraordinary Congress yezanupf iri kutarisirwa kuitwa kubva musi wa12 zvita kusvika musi wa17 zvita muHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Manizvidza nezvedanho rakatorwa neIMF kuti itumire nhume dzayo kuZimbabwe kuti dzinozeya kuti bhanga iri ringabatsire sei hurumende yemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwei hurukuro rataita navo.
IMF painouya inouya nepaviri. Pekutanga IMF painouya napo ndepe kupa nyika zvikwere. Chechipiri chinoita IMF ndechekuti inobatsira nyika kugadzira kwemapolicies ekuti upfumi hwenyika hubudire zvisinei nemari. Saka IMF inoshandisa vanhu vaya vainavo vane nzira dzepamusorosoro kutaurira nyika kuti kana muchida kuti upfumi hwenyu hudai hudai madii kudai kudai. Isinga manikidzi inozongotaura zvinzi kuti dai dai kana ichikupai mari, asi kana iri panguva yekuda kukudzidzisai kuti idai dai haikupii zvokuti inenge ichikokuraidzai kuti torai nzira yakadai mukadai zvimwe nguva zvingachinji. Saka ndo painouya napo pari paviri ipapo IMF pakudzidzisa nekuratidza nyika kuti ifambe zvakanaka uye zvinokupa mari. Saka zvinenge zvavakunyika kuti inoda kupuhwa mari here. Kana tipuwa mari neIMF mari yacho inenge ichiuya nematanho api or IMF vanoti IMF tudze kuti toita sei kuti tibudirire senyika. IMF yobva yauya ichiti okay tinofunga kuti mungadai 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 nyika yenyu ingabudirire.
Tichitarisa panyaya yeZimbabwe nezvikwereti izvi, tiri kuona Britain yakati inogona kubatsira IMF makore apera yaimboti Zimbabwe inokwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo ikakwanisa kunyatsobata zviwanikwa zvayo zvakanaka. Munoona sei nyaya iyi? Zimbabwe inofanira kukanganirwa here chikwereti kana kuti inofanira kutsvaga nzira dzekubhadhara?
Zimbabwe chainga toite ndise kutaura nevanhu vane zvipo zvayo kuti yobhadhara sei pane kukanganirwa. Handifungi kuti kukanganirwa chinhu chakanaka nekuti Zimbabwe inyika inoto iyo pachazvo yeZimbabwe inozoona senyika yakabudirira. Zimbabwe inyika ine zvitengeswa zvakawanda. Zimbabwe inyika ine vanhu vakafunda. Zimbabwe inyika ine maindastry. Zimbabwe inofanira kuzvimirira ibhadhara zvikwereti zvayo. Chaingatira ndeche kunogara pasi nekuti kuti tobhadhara nemutoo upi kuti ikakamirwa zvikwereti zvayo handioni sechinhu chakanaka chose nekuti zvinozoipa zita rakaipa kumberi uko kana yakuda zvekuzokwereta nekuti vanenge vakuti inyika iyi yakambotadza kubhadhara chikwereti chikazoregererwa. Saka tikaipa mari zve inogona kuzotadza kubhadhara chikwereti saizvozvo.
Mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vari parunare kuSouth Africa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekurima.
Iko zvino izvi nemvura yakanaya iri kunaya, varimi vazhinji vatanga kupinda muminda yavo. Kune vamwe vakanga vasati varima vaita yatinoti land preparation ya nenyaya yekuti pasipati nyorovei vakugona kuti vachiinda kunorima. Vazhinji vevarimi vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power kuti vazvokurimisa. tichitarisa pamusoro pematractor kana kuti vari vendima duku vachibetserwa nengombe. Kuri kuita dambudziko ikoko rokuti vamwe vanenge vasina zvikwatiso nezvishandiso zvakaita saizvozvo. Saka kumirirana nekurimirana nekuti zvose izvo zvichatorawo nguva. Uyewo mwaka wedu watinonokei katichitarisa manaira anopita mvura. Mvura yatinonokei gore rino, asi izvi varimi vakanga vakaziviswa kuti ndo zvichange zvakaita mamiriro emwaka. Saka mafambiro azvo ndiwayo kuland preparation. Tingati isusu pane zvikuru zvekudzvara takatarisa nyika yose, tinoona sekuti pari zvino taita 40-50% yekuti vanhu vanga vadyara. Ruzhinji ruchiri pakati pokutsvaga mbeu nekutsvaga mafertilizer apasi anga achishayikwa nembeu dzacho, zvichiitawo sedzinonetsa muzvitoro zvedu.
Yaamira sei nyaya yembeu iyi patakambotaura manga muchiti yainenge yanga ichiti dhurei?
Mutengo hausati wadzika zvachose, mutengo hausati wadzika. Chero zvazvo zviri pachena kuti mareti ayawo anga achiitwa epamusika wekunzoko anga ari kuenda achidzika. Asi mitengo tingangoti general mitengo haina kumbodzika kubva paya payakanga yokwira. Namafertilizer yezvino akutopfuura patakakurukura taimu yatakataura iya, taitaura zvema $47 yezvino tatopfuura pa$50 kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekuti fertilizer yacho haisi kuwanikwa. Nhasi uno tatichiona imwe mbeu yakutanga kupinda pamaketi dzakaita sedzana Sitko anapan dzakupindawo zvekare pamaketi dzaitsvakwa dziya, asi mutengo uchiri mudenga zvikuru.
Totarisawo kuti iwo mwaka unoyu muri kutarisira kuti panga rimwewo chibage chakawanda zvakadii?
Mwaka unoyu waizotifambira zvakanaka dai zvinhu zvedu zvakaitwa nenguva uyewo dai mvura yacho yakanayawo zvaya nenguva. Pasina zvekare matambudziko atiri kusangana nawo ndabva kutsanangura iko zvino, taizoitirwa zvinani. Asi tiri kutarisira kuti mastatistics ndingange ndisina zvangu iko zvino, asi tinotarisira kuti kunoita katidzikirei pane zvatakaita gore rakapera.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Panguva apo nezuro pasi rose ranga riri kurangarira iro vanorarama neutachiwana weHIV AIDS. Pazuva reWorld AIDS Day iro rinorangarirwa gore rega rega musi wa1 zvita, mumwe mudzimai anogara kuTexas muno muAmerica anoti iye ari kushanda nevechidiki vari munharaunda dzakasiyana siyana kuedza kuvabatsira kuti vaende kuchikoro uye vakwanisewo kuwana mishonga. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvirongwa zvavari kuita ndezvipi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndaitwa Molini Ziwira. Ndakatanga community organization inonzi Orphans Guardian Angels mugore ra2010. Takashanda nevana kuchivi, kuzaka, Buhera, Rusape, Inyati Mine kuvabhadharira school fees, kuvapfekedza, vamwe wacho tichivaendesa kunana chiremba, vamwe wacho vanga vari HIV positive, vamwe wacho vanga vasiri mucommunity iri right. So taivabatsira nemacommunity leaders nevamwe vabereki nemapurisa. Zvinoitika panherera zvakawanda, vamwe wacho nemabirth certificate chavo vanga vasina. Kwapera makore 7 tamumabvuku takuita welding, tuda kutanga dressmaking. Also tinana pastor vatinoshanda navo vanobatsira vana. Tine macommunity leaders. Tinoda kukurudzira vanhu vari munzvimbo kunyanya kumarocation kwedu kunana Tafara kuti kana dai uri mukadzi wapasta, kana dai uri iri nebha yako uchiona kuti panext door pako pane vana vasiri nyatseta upenyu wakanaka. Iwe just zvimwe zvino. Kupasadza kana ngo mutoro uchenda kuchecho ngo tande kuchecho. Kana kungo mutiwo waswera sei kana paine kuchunga kuti ari kurwadziwa. Bvunza kuti zviri kumbofamba sei. Saka basa redu rekuti tichengeta nerari sire kungoti kubhadhara school fees. Kutoona kuti neutano wacho huripo here ari kuenda here kunopiwa mapiritsi because nevamwe vatakatorasa vakashaika. Nekuti apa tapedza 4 years tichibhadhara school fees hatikuzova kuti mwana ane chirwere haasi kupiwa mapiritsi. Tozongonzwa kunzi mwana afa.
Tisi makafunga kutanga sangano iri mamanyanyobatwa nei.
Ini ndakakurawo ndiri ndandisiri neresearch but ndakachengetwa nambuya nasekuru. Mai vangu vangu vari munhu aishanda kuvarungu. Vanga vasina pekundichengeta. Anga ari munhu asina murume. Sekuru vangu handadzi vakanditora vakandichengeta kusvikawo ndisvike pakupedza high school. Ndakazosvikawo kuno kuAmerica. Ndasvika ndakaona kuti ndakanga ndichikwanisa kuti ndiuye ndinobatsirawo nerera nevanoshupika. Ndakasenza ndakaendawo kuchikoro. Saka pari zvino ndakwanisa kutumidzira mari. Chibhadharwa vatenga mabhuku, mainfomo nemhuri yangu vasikana vangu vandino. Vaviri tinobatsirana saka achisini chandireta ndega ndine vamo vandinoshanda navo mapasta ndine vamo vanovolunteer vari mumaraini like zvinoshanda nawelder munhu ari mumaraini anozivo zvaanoita akati aiwa ngatishandei tese sisi tobatsira vana zvondrakapera ndakanzwa kuti mwana mumwe ari muwelding akatounza equipment yekuchikoro kwawo madeski akatoa welder kwadzosera zvakare kuchikoro. Saka kune nyaya dzakanaka dziri kubuda. Saka chandoda kukurudzira ndechekuti dambudziko remunherera tinowanzofunga kuti zvinoda kuitwa nemunhu ane mari chete. Asi dzimwe nguva rudo sezvakaitwa nasekuru vangu vakanditora because zvazviri zvekumumusha. Dai vari vamwe vakangosiya vakati hakazviitirei asi vakanditora vakandichengeta. Ezvino izvi ndinovachengetawo nekuti ndakwanisa kuvachengeta. Saka ngatiitei kuti dambudziko risati rabuda vana vedu vasati vapinda mastreet. Isu semhuri tinofanira kuzoti kuti ko mwana wanhinga ari kupi. Zvazofamba sei tobatsirana kuti vana vasapinde mastreet. Mastreet mune vana vari kubatwa chibharo vaine 6 years. Zvakawanda zviri kuitika zvekuti hazvipedzwe nemari asi zvinopedzwa nerudo. Saka mari tinoidawo kuti tibatsirwe but I think dambudziko riri mumastreet umu idambudziko rekuti munhu wese ngaave ari involved. Kana uri hambuya tsiura kana uchikwanisa kubikira bikira dzimwene dzenguva ngoda kutaurwa ne because inini pandaimbodzungawo kuchikoro ndakutofunga kuti ndakakura nguva yakanaka because ndakwanguru ezvino izvi pamwe ndaizongotega ndiende kumagrosa magrosa kuya ndakubatwa chibharo ndakupiwa chirwere saka ngati mwana anochengetwa ne village yese saka ngatibatsirane dambudziko iri harisi kuenda kuMozambique ndere mumusha medu kuMuzimbabwe hama dzedu ngatidzei kuti dziri kuenda here kuchikoro sisi vakafirwa vana vari kuenda here kuchikoro kana muri muraini kana muri mumaneighbor dambudziko ririko harisi kupera zviri kutonyanya saka ndo zvatinoita uye zvo tine dambudziko rekuti inini zvandinoita ndoita ndega nemhuri yangu zvakaoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochikupai hurukuru yakaitwa naJonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Negamba renyika varugare gumbo nezviri kuitika munyika nenyaya yekupidigurwa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro.
Idanho rakanaka Jonga. Ndinofunga zvinhu zvinofanira kukudziwa nokuti tanga tava neproblem kudatichazivi kuti zvinhu zvedu zvakamira sei. Asi kubva wakaita mukuru uyu zvinoita sokuti zvakatipa kamwenje mbijana kuona kuti kwatinoenda ndokupi. Chiguru chiripo ndechekuti ivo vakaita izvozvo vecentral committee vakapasa resolution iyoyo havasati vanyanyisa kuclarifya kuti vanhu vanozoshanda sei nokuti toana mastatements ari kungobuda mamwe anotiyo vanhu ava vandirikuzvipa mapozishini kana nzvimbo mumusangano anda guise yokutiyo kwakadzi vanhu ngavadzoke. Saka tichazivi kuti chaiko chaiko ndechiita. I think chinodikamwa ipapo iclarification kuitira kuti vanhu vanoda kuuya kana vanoda kudzoka vadzoke uye kuti vazive kuti vanodzoka vakamira sei. Saka ndingangoti ndiyo problem iripo. But zvinodzidzisika nokuti ndinoona sokuti hurumende itsvai kana kuti mutungamiri mutsva uyu womusagado ari bhizi nokugadzira hurumende yake makurukota ake ehurumende yake. Saka kuda ana nhambo yekuti ambe aidze kuona kuti kumusangano kwakamira sei. But ingangoti ndiyo problem iripo, but haisiri problem yakanyanyisa kukura. Ndokugai problem ikangokwanirwa kudzosera.
Toti mazojekeserwa sezvamuri kutaura izvozvo vagumbo, tingaona here muchizodzokera kuZANU PF?
Handivoni problem ingavapo nokuti zviripo zvachona ndozvokutika takanga tadziwa nomukuru kuti toda kumupadukira toda kumuitore yamasimba izvo zvahadziri nhema dzataridzika kuti inhema even pajaya new president. Saka handivoni problem iripo. Asi ungoti toda kuti tihwisise hamudi kungoti mungoenda zvokuti munongozvipoza mumusangano hazvisati zviri right. Tinenge tichida kuti kuve neclarification kuti vanhu vagoziva zvokuita. Saka handivoni kuna maproblem akakura because ZANU yanga yagara iriyo musangano wedu for over 40 years and takangozvikangaisika ipo pado patapa pa 2014. But zvisinei ndinofunga nokuinda kwenguva zvichagadzirika tinoda kuti takamira sei.
Kuuyawo iwo kushanduka kweutungamiri vagumbo, imi makakutambirawo sei?
No, chinhu chakanaka zvikuru nokuti iyi vanhu vanga vatamburaka jonga vanhu vanga vatambura haikuona kuti ungati vhini kungatongogei nyika vanhu vachingoti parali naparali unotukwa, masoja anotukwa, varume vakuru vanotukwa, iye new president wedu Mnangagwa unongotukwa. So nyaya yedu yanga isati yakamira zvakanaka. Vanhu vanotambura mari mumabhenki hamuna, kana kutumirira maqu but hakunesa munowana so and so. Saka zvinhu zvanga zvisati zvichakanaka munyika. Saka isuti takafara zvikuru kuti pakaita intervention yamasoja iyi yakaitika iyi.
Vagumbo, munhu angagara achingonongedzwa muZANU PF kubvira munguva yehondo, tainzwa vagumbo vachinzi vaida kupandukira utungamiri muna 2014 ndo zvimwe chete izvozvo. Vagumbo vangaregerera here vamugabe panyaya iyoyi?
Handidi kunyepa kuti ndingangoregerera nanike nokuti vamugabe vakatigwadza zvikuru. Upenyu hwedu hwakakangaishiwa zvikuru sana vamugabe. Hakusiri upenyu hwangu hwega but upenyu hwavanhu vazhinji. Muna 1977 kuna vakomana vakasungwa vachinzi vada kupandukira vamugabe. 1978 kuna vamwezve vakasungwa vakaita sesu tichipidzwa makomba. Iko zvino ukazouya futi namai Mujuru vanatsvangirai vese vaivenzi vanopandukira va. Saka zvinhu zvinonetsa zvikuru. Saka hazvisiri izvi kuti mungokangamwira munhu. Zvinorema wena, zvinorwadza. Asi kuti sehuman being unozonzwira mumwe munhu urombo, uye semunhu wangaita saivo vamugabe kuti munhu wakura unongonzvawotsitsi kuti vedu kuda dzimanhambovo pakakangaisiwa. But tinenge tisinganyanyisi kufara. But human beings, I think it is necessary kuti vanhu vakangamwirane. Zviri important kuti vakangamwirane. Saka ndingangoti hangu in short kwakakangaisiwa kuda let us say bygones be bygones, totaridzira zvamangwana. Zviri important kwatiri zvinhu zvamangwana, ndo zvatirikufunga kuti zviri important.
Aiwa, tinotenda zvikuru jonga nekutipa chirongwa ichocho upenyu hwedu our lives. Vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyadzi zvemutemo inoshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusatevera bumbiro remitemo renyika, kunyangwe ivo vari gweta mukusarudza kwavakaita dare ravo remakurukota. Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanotiwo hakuna zvakawanda zvachinja kwavari, kunyangwe hazvo pave nechipangamazano, kunyangwe hazvo vanzi vave chipangamazano muhofisi yavamunangagwa. Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mumashure mukuti vagokohwa pakuru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti munenge minesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri nkomo munaudze isindebele.